sinoti Afrika ino ambaye sitaura nguwa nenguwa musine nguwa kuti zirango hazina kodzero zirango zvakatemerera sababu ngazvidzidzwe tinotarisa kuti panenge pakaita gungano rinoita se US Africa Leaders Summit ngavateerewo kutaura kweAfrica Zimbabwe yakataura SADC ikataura Africa yese yataura kuburikidza nachairman wayo saka kungangova kusindimara nemwoyo mukukutu kuti munhu asanzwa zvinenge zvichitaura zvizvarwa zveAfrica zvese
Afrika America nedzimwe nyika dziri kuti pane zviga zvinofanira kugadziriswa neZimbabwe kuti zvirango izvi zvibviswe sei hurumende yeZimbabwe isiri kugadzirisa zviga izvi
hurumende yeZimbabwe nevana veZimbabwe vakapiwa kuzvitonga kuzere gore ra1980 zvinoreva kuti kuzvitonga kuzere kunoreva kuti hautemerwe chiga noumwe munhu hamutemerwe zviga neimwe nyika kuzi hamusi pasi pedzimwe nyika muri pakuti tokuzvitonga kuzere saka kuna nyika ine kodzero yokutemera Zimbabwe chiga chipi nechipi zvacho chingava chemuhlovo upi kana mutovo upi nokuti tikatarisa chidzokera kumashure mugore ra2008 pane vakaidza kuti zviitwe kuburikidza neUnited Nations zvinova ndo mashandisirwo anoitwa nyaya dzacho kana pasvika pakuti pane nyika yacheyama pfuura kune dzimwe zvakaenda kuUnited Nations United Nations ikazviramba ikaona kuti hapana kodzero yekuti Zimbabwe iiswe pasi pezvirango zveupfumi asi vakaenderera mberi vachinza Zimbabwe pasi pezvirango zveupfumi kunze kweUnited Nations zvinova zvisiri pamurawo wenyika dzepadzirosi saka nekudaro zvirango izvi hazvisi pamutemo zvirango izvi ndezveutsinye zvirango izvi hazvibatsiri Zimbabwe inoita zvinhu maererano nebumbiro rayo remitemo munzi constitution kwete nezvinotaura dzimwe nyika gore rino tikateerera zvaita America seZimbabwe toita zvinoda America mangwana toteerera zvinoda China kusera mangwana toteerera zvinoda South Africa kuti zvinoteerera toteerera zvinoda kana kuti Russia ko isu sezvizvarwa zveZimbabwe chazoita riini zvatinoda